Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mhuri yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi yadoma mwanasikana wavo amai Bona Mugabe Chikore kuti ave mugovi wenhaka yemufi pachiitiko chaitirwa mudare repamusoro reHigh Court. Chirongwa chekubatsira vanoshaya kuti vakwanise kurapwa pasina muripo chiri kutungamirwa nesangano reCities Wenzi Initiative choitwa kwaMutare kwemazuva maviri kutanga mangwana. Hurumende yodzosera mari yainobatsira nayo kuitira kuti veruzhinji vasaomerwe nemutengo wehupfu. Nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo yenyika dzozeya mashoko akataurwa nemunyori wemabasa muzano PF Obert Mpofu ekuti paramende inogona kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuitira kuti mutungamiri wenyika agare muhofisi kwematemu matatu. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yenhaka dzinosiyirwa mhuri kana baba vemusha vafa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.